Vanyatanga vanoti utungamiri wezipa pasipa wa Philip Chiangwa. Wakakanganisa apo vakaregerera avo vakambobatwa nemhosva dzekutengesa mitambo mongororo yakaitwa navakadbet dhuve apo vaimbove mutungamiri wezifa. Panguva iyoyo vaimbove mukuru wekumahofisi ezifa muzvare Henry Tarushwaya. Avo vakaregererwa navachiyangwa vakambodzingwa munhabvu avo zvekare vave kupomerwa mhosva yekutengesa mitambo yechikwata chemaorias. Vanyatanga vanoti mukuedza kusandura zvakaitwa navadhuve, vachiyangwa nevamwe vavo vakatowedzera kukanganisa zvekuti vanofanira kukumbira ruregerero mukubuditsa murutsa avo vaibvenge vabatwa nemhosva panguva yeasia gate. Vanyatanga avo vanga vachitungamira sangano revatsigiri venhabvu kwemakore anodarika makumi maviri apfuura vanoti vese vachabatwa vaine mhosva iko zvino vanofanira kukandwa mujeri. Asi Zimbabwe haina mitemo inoenderana nezvekutengeswa kwemitambo yenhabvu. Vachan Sankatan vekuSingapore ndivo vanonzi vanga vachishanda nevemuno nevamwe kusouth Africa kuti vatengese mitambo yemaorias neiyo yemuabsa premiership kusouth Africa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuzipa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Zvakamira zvakadai, mutambo waiveko hauna kupera zvinofadza apo chikwata chemunyika cheHarare City chakarohwa 2-1 nezanako yekuZambia makwikwi eCup Confederations Cup akatambirwa muRufaro Stadium nemugovera. Chikwata ichi chaive chakarohwa 2-0 mutambo wave kunopera apo Ronald Tio akanwisa kuti Harare City irambe ichiri netariro. Murairidzi wechikwata cheHarare City Taurai Mangwiro anoti chikwata chake hachina kutamba sezvaitarisirwa.
Hatina kusvika kugedhi ravo masvikiro atatifanira kunge tichiita zvekuti tiwane mukana yekugohwesa tazokwanisa maminetsi ekupedzisira.
Asi Mangwiro anoti vachiri netariro yekuti vanonokunda apo vachaenda kuZambia.
Tine tarisiro yekuti tine zvatinofanira kugadzirisa tichitarisira kuenda kuZambia. Ndodavira kuti tinokwanisa kudzorerawo zvataitwa nhasi.
Asi mumwe muteveri wechikwata ichi vachaona mushokori vanoti vari kuona zvakaoma kuti maSunshine City Boys anonobudirira kuZambia ikoko.
Kumberi kune problem because team ine support kumusha kwayo.
Muteveri wechikwata cheDynamos vatapadzwa mutizira vanotenderanawo navamushokori vachiti ivo pave neHarare City iko zvino pakauma.
Gore ritori tafu zvekuti unongonongwa tight.
Munyaya dzecricket, chikwata cheZimbabwe chiri munzira kudzoka kumba mushure mekubuditswa makundano e2020 World Cup. Chikwata ichi chakabanzurwa nemaranzi makumi mashanu nemapfumbamwe neAfghanistan mumutambo wavo kugumisira munharaunda yekutanga. Vatambi veZimbabwe vave kudzoka vachizoona zvimwe zvikwata zvitamba paterevhizheni sezvo ivo vachange vasiri munhandare kudzamara mitambo iyi yapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.